Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 25 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mapotsi genani kodzero dzekukambena kupi nekupi ani zvikoro medu ngavatiye muzvikoro medu wandazviri ngedzidzo dzizoenderere mberi wananga wanga vari muchikoro nguva yechikoro vana izvionekwa vari muchikoro nguva yechikoro voregegwa kunge vachishungurudzwa kunge vanga vachinoimbira mapotsi.
Varairidzi vanoshora kupinda muzvikoro kuri kuitwa nemapato ezvematongero enyika vachikanganisa dzidzo dzevana vechikoro.
Kana vanhu ivavo vaakurambana, tiri kuona kazhinji varume kana vakomana vanenge vakambodanana navo vachitora mifananidzo iyi vachiisa pamadandemutande. Zvinova zvinhu zviri kutineta kuti zviri kuita kuti vanhukadzi vabva vashaya chimiro.
Sangano reWomen's Action Group rinoti zvinogona kubudiswa padandemutande pamusoro pevechidzimai ndechimwe chiri kutadzisa vechikadzi kukwikwidza musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vararidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti bazi rinoona nezvedzidzo yeprimary and secondary riedze kumisa vemapato ezvematongero enyika vari kuzviringa zvikoro zvizhinji vachitsvaga rutsigiro musarudzo dzemwedzi unouya. Munyori weArtus vaRobson Chere vanoti vamatongero enyika vari kusvika pazvikoro vachiudza varairidzi nevadzidzi kuti vaende kumisangano vachiti vamwe vanobva vatotora chikoro senzvimbo yokuitira misangano yavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachere kuti tinzwe zviri kuitika muzvikoro.
Panguva ino tatarisana nemaelection, tiri kuona muzvikoro varairidzi nyanya varairidzi vari kushungurudzika zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva mabhadhi ezvikoro ari kutotavana achienda kumarare emapolitical party. Waenda kumarare emapolitical party, varairidzi vanotara dzimwe nguva vasina vanobvisisa. Kune dzimwe nzvimbo varairidzi vanotopotwa kunzi vange vachiatenda kumarare yayo vachititavana mapoemu. Asi tiri kuti isusu sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, mapotikijeni ane kodzero dzekukambena kupi nekupi asi muzvikoro medu ngavasiye muzvikoro medu wasazviri ngedzidzo dzidzoenderere mberi wananga wanga vari muchikoro nguva yechikoro varairidzi vaonekwa vari muchikoro nguva yechikoro voregegwa kunge vachishungurudzwa kunge vanga vachinoimbira mapotikijeni vange vachiri muzvikoro panguva yavanenge vari muzvikoro.
Nyaya iyi makamboisimudzawo here kuhurumende kuti muzvikoro hamusina kumira zvakanaka?
Nyaya iyi takaisumudza ende tinogara tichiitaura muna musarudzo dzemuna 2018 takatomboendesa nyaya iyi kudare kumasvingo kuhigh court takatongwana Justice Mafushire tikawanikwa tichahwina nyaya iyoyo kuti pakapiwa mutongo wekuti vezvematongerwo enyika havafaninge vachipinda muzvikoro. Zvisineiwo bato reZANU-PF rakawanikwa richavapira nyaya iyoyi. Asi rwendo runo takaita yatinoti state schools campaign. Makambeni asati atanga takavanga tivapa tiwanyoresa kuti mhiko yekuti watange kana vachida kuvhoterwa vatange vachiyo zvikoro zvedu, vatingatore mabhazi evana ezvikoro, vatingapinde muzvikoro vachiitira marari. Wamapato vakawanda vanda vafanika vachasarina mhiko iyi. Asi tiri kuona kuti vamwe vacho vari kuendera mberi vachityora mhiko yavakasarina zvekare.
Saka muri kuronga kuita sei ne mamiriro aita zvinhu kana muchiti varairidzi vari kuramba vachimanikidzwa mabhazi ari kutorwa muchadzokera zvakare kumatare?
Takatora danho rekuti senational executive yeamalgamated roadshare here in Zimbabwe. Taona kuti dzidzo iri kukanganisika pari zvino zvinenyaya yemaelection nenyaya yemapolitians ari kupinda muzvikoro achitita wana newana.
Avo vanga vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Blessing abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti vape mhinduro yebazi ravo kune zviri kutaurwa nevarairidzi izvi.
Hongu tazviona zvakataura veAtuzi kuti zvavanga vachitaura vanga vachitaurawo zvavo semuonero wavanoita, asi isu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuzivisa nyika yese kuti zvikoro zviri kuvharwa musi wechina 3 yamavhuvhu watinoti 3 August 2023. Ndo zvatakatara gore rakapera. Gore rino richitanga takapa madates tichitaura kuti zvikoro zvichavharwa musi wa 3 yamavhuvhu 2023. Uye izvozvo hasati zvashanduka.
Avo vanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary education vataungana ndoro vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reWomen's Action Group rinoti dande mutande kana kuti internet iri kukonzerawo kuti vechidzimai vatadze kukukwidza musarudzo kana kuedza kurwira kutora nzvimbo dzezveutungamiri. Mutungamiri weWomen's Action Group Amai Edna Masiwa vanoti mifananidzo inotorwa vanhu vachidanana inozoshandiswa nevamwe mushure mokupera kwekuwirirana kwavo, izvo zvinokonzera kuti vamwe varume kana kuti vakomana vaise mifananidzo kana mavhidhiyo awa padande mutande, izvo zvinokonzerazve kuti vechidzimai varege kukwidza musarudzo kana kubata zvigaro zveutungamiri. Tabata Amai Masiwa kuti vatiudze zvizhinji.
Tiri kunzwawo vasikana kunyanya kuvasikana vechidiki kana kuti madzimai mayoung women pane nyaya yaiya tiri kuti revenge pornography, yekuti vamwe vanogona kunge vakambotora namifananidzo vasina kusimira, asi kana vanhu ivavo vakurambana tiri kuona kazhinji varume kana vakomana vanenge vakambodanana navo vachitora mifananidzo iyi vachiisa pamadande mutande. Zvinova zvinhu zviri kutinetsa kuti zviri kuita kuti vanhukadzi vabva vashaya chimiro, asi munhu anenge mambotorana muchiwirirana wozongoburitsa kuitira kuti ukaurise umwe wako. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuona izvozvo zviri kuita padande mutande.
Masangano anoona nezvekodzero dzemadzimai pane zvaari kuita here pamusoro penyaya iyi? Nekuti iri dambudziko ratiri kuona kwakawanda kunyika dzakawandawo. Pane zviri kurongwawo here nemasangano anoona nezvemadzimai muZimbabwe pamusoro pekumisa dambudziko iri?
Chikuru chiri kutongoitika kupanana dzidziso. Ndofunga kana munhu ava neruzivo, nekuti umwe munhu anogona kutorwa mapicture asinganzwisisi kuti mapicture aya achashandiswa sei. Saka vanhu vanofanira kunzwisisa kushanda kunoita madande mutande, uye kuti vanzwisise kuti chawatotora ukakanda padande mutande chinonetsa kudzima. Saka idzidziso inotoda kuramba ichipiwa vanhu, nekuti dzimwe nguva unotorwa mifananidzo usingazivi kuti mifananidzo iyi inozoshandiswei, kana kuti unoitiswa zvimwe zvinhu zvausingazivi kuti zvinozoshandiswa chii, asi zvichizogona kukanganisa kunyange unhu hwako. Ngatichiwa kuda kuzomirawo munyaya dzeleadership dzatiri kutaura nezvadzo, kungotanga kukandwa mapicture ako usina kusimira zvinobva zvango.
Avo vangwari mtungamiri we Women's Action Group, amai Edna Masiwa, variparunare ku Harare ne Studio 7. Mutungamiri we MDC va Douglas Monzora vanoti vari kuparura kutsvaka rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzegore rino. Vamonzora vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine zvizhinji zvarichaitira vanhu veZimbabwe kana vakakunda musarudzo, kusanganisira kurapwa kwevanhu pachena muzvipatara, kuunza dzidzo pachena kubva mugrade 1 kusvika muform 4, kudzikisa mitengo yezvinoshandiswa mukurima nezvimwe. Vamonzora vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hurumende yavo inoda uye ichabetsera kuti vechidiki ndevechidzimai vawane mari kubva kuhurumende yekutanga nekufambisa mabhizimisi avo.
Chinangwa chedu ndechekutora masimba ekutonga nyika ino, tigotungamira nekutonga vana veZimbabwe zvine nduramo uye zvakanakira vazhinji. Tinoda kuunza dzidzo pachena kubva grade 1 kusvika form 4 vana vanenge vachidzidziswa nehurumende yavo. Tiri kuti vanhu ngavarapwe zviri pachena kuzvipatara, uyezve panyaya yematenity vanhu ngavainge vachirapwa mahara. Nekuti vana veZimbabwe vanoita zvokurima, tine chinangwa chekuderedza mitengo yezvinoshandiswa pakurima zvinosanganisira mafertilizer nemachemicals akawanda, kuitira kuti varombo vakwanise kunge vachitengawo zvinhu izvozvo. Tine chinangwa chekuti vejuth nemadzimai apinde mumabhizinisi. Naizvozvo tiri kuda kupa interest free loans ekuti vanhu vatange mabhizinesi madiki. Tiri kushushikana zvikuru nenyaya yemapension anosanganisira mapensions ari kubhadharwa maall veterans edu. Mapensions aya hapana zvaanotenga uye ari mumazim donors. Tiri kuda kuti acalculatwe patsva agobhadharwa nemaunited states dollars. Saka isu tine chinangwa chevanhu chekuita kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiendeka, vana veZimbabwe vange vachifara.
Ko, panyaya yekutsvaga rutsigiro apa muri kuita sei? Vanhu vari kuti havasi kuona vamonzora matunhu.
Vakundiona zvavo vachandiona. Strategy dzinosiyana. Chekutanga ndechekuti tanga takamirira kuti tizive set kana kuti tizive mamiriro evanhu 87 vedu. Saka hatina kukwanisa kuti talonja manifesto yedu. Tiri kuirilonja svono rino riri kupi ratikubata iri ratikuba ratabata nhasi iri. Tiri kurilonja bato redu iroro. Saka tiri kurilonja chinangwa chedu ichocho. Vari muDubre Harare vari kuona, ndofunga vakaona maposters edu atanga kunamirwa. Uyezve kune vanhu vedu vari kuita basa rekutsvaga rutsigiro. So muenzaniso mutungamiri Secretary General wedu wamashakada nemurongi wemapasa muMDC wataisekwa vanga vari kuepoet nezuro. Inini ndine mameeting angu nemarari ari iyemati kutofutati.
Saka muri kulaunch manifesto yacho maani zuva here?
Tichapa zuva ndofunga mangwana pakati pechitatu nechina svondo rino ndopatine chilodi ya manifesto iyoyo.
Asi muri kumborambidzwawo here kuita misangano kana kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, uye mambosanganawo here nevamuongorori vesarudzo?
Hongu, takasangana nemaobserva eafrica eafrican union pamwe chete necomesa. Chikuru chatamiya kutaura navo inyaya yekuti MDC yakarambidzwa kubhadharira wanhu wayo 87 tichishandisa bank transfer. Iko zvino makoti akatonga kuti bank transfer ingadai yakabvuma pavakaita kesi yamai Valerio. Tiri kukararira kuti zvimwe zvichetezvo zvichabatawo MDC, asi toda kuti veruzhinji vaone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena. Asi nevo macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe 30 days. Ndopinda uko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo idzi, nokuti MDC ndiro bato cheke rine zvinangwa zviri pachena zvinobatika zvarinoda kuitira vana veZimbabwe.
avo vange vari mutungamiri we MDC va Douglas Monzora vari parunare kwa Harare na Blessing Zulu we Studio 7. Mapato anopikisa arikuramba zvinotaurwa nehurumende kuvaongorori vesarudzo zvekuti varikuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaradhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Dino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya dzenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalosi Ziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa nezanupf.
ZBC haifanirwa kuva mouthpiece yezvanhu, ndeyenyika inobhadhara nesuma taxpayers. Saka tirikurudzira ZBC nezimbabwe electoral commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese free up to free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reunited zimbabwe alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau vezbc vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dzacho panepfenyuro.
Dzimwe nguva marecordings vanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti pa radio, anenge achingorekodwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukura anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa remdct vachengetai guta vati vanokatya madzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuzimbabwe media commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana kuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhia Kasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato rezanupf vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tikungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuzanupf vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi zanupf ndoyogabato iri munyika muno.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Quinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemirishonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelection unozongowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. But tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe, izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri weMalawi muZimbabwe ambassador Mwai wawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongo hwemapato akasiyana siyana achakukudza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday, Dare High Court rambomisa kunzwikwa kwenyaya yavasevi akasukuwere avo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mu Newsday makare, Judge ve High Court Justice Neville Wamambo vachapa mutongo wavo kuswera mangwana china pamusoro penyaya yenhengo dzebato reTCCC dzinonzi dzinopomerwa mhosva yekuti dzakashandisa magwaro enhema mukunyoresa kuti vakwikwidze musarudzo. Hurumende yaremekedza vakaumba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti ZAYOJA Archbishop Ezekiel Guti neugamba hwenyika. Archbishop Guti vakashaya muswa 5 chikunguru vave nemakore zana. Kumiswa basa musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kwakaitwa Obed Masaraure neZimbabwe Congress of Trade Unions kwava kupesanisa sangano iri nemamwe masangano ari mumubatanidzwa uyu, zvikuru Zimbabwe Banks and Allied Workers Union, iyo inoti haina kubvumirana nezvakaitwa izvi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hangu handina hangu kuti Job Scala haana mhosva kana kuti ane mhosva, asi kuti hongu toda kumboswa pakuti wakareswa tozouya tobva toti ko vaya vaya vakauraya munhu nepfumo kukwekwe vari kutiofamba vachitowaya waya muZimbabwe munyika imweyo yakabata Job Scala. Oright, ndobva po ika zvine zvakuti kare hakuna kana mazuva kwachilongwa kwakapiswa musha. Okay, Zimbabwe yedu iyi inyika yatinoziva isu tose kuti ine mapurisa anobata kwete zviya zvekutamba zvekuti zvekutombonyia, zvokuti hazvifaniri kutora mazuva kuti vanhu vaya vakapisa imba yemurume uyu wekwachilonga vasungu sezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe, asi hazvisi kuiti. Saka toti mutungamiri wedu ari kutaura chokwadi here? Ndo vanhu vanodikwa zvekuitwa zvakaitwa Job Scala zva vovharirwa zvakaitwa Job Scala zvofanana right. Uyo wakapisirwa mota yake kunana mwenezi mapurisa aida ane unyanzvi zvokuti vadi vakatobata vari vachitovavharira kufa anhu zvakaitwa Job Scala. Ndo zvinotadza kuti for sure nyika yedu inotonga zvakafanana, kwete zvokungotaura pamuromo chete.
Manera akanaka vateereri navashamarari. Mwanzura ngaasa ado kuvanza mavara ake. Ndiye wakatanga kutengesa MDC. Izvozvo vamwe kana vaakuzopiwa pakuru mazi aakurwadziwa. Uku mazi kumari aakapiwa kukambena handiti achingori nawo, chii chaanokambena? Hapana vanhu vaasara nawo, pati yese yaparara. Saka ngaangozhaka mari iye ndokutengwa kumwe kwacho uko. Handiti ndiye akatanga kutengesa. Saka iwowo chingobudikirawo uende ukoko kuzano kwacho. Uende kuzano kwacho uko kumunotengwa naaksidia.
Ndinotaurawo nevanhu vekwamabeye yavo vanokonzera nyara.
Aiwa vateereri, kana muchitumira maaudio enyu musarekodha mimanzi ichivira kana muri pane redhiyo iri kutaura, hatingakwanisi kushandisa audio iyoyo.
Ndine mashoko maduku andingataura hangu pamusoro penhaurwa yenyika yedu yeZimbabwe. Kune vanhu vanoti kwai vanhu vasina kurwa hondo havatonge nyika. Toda kumbobvunza kuti makomuredhi acho munguva yehondo vairwa vari pai? Vairwa uye tinoziva kuti vakomana vaenda kunovatambira Mozambique kumabhodha vachitakura makasha ezvombo, makasha emabara and so forth nezvimwe zvakadaro. Ende tinoziva kuti vakomana vaibva hondo vachihwanda mudzimba dzevabereki mumamisha avo. Vabereki vazhinji vakapera kubhombwa mumakipi, mumabhesi vachibikira makadhaka. Saka nyika hidzi inotongwa nevanhu vakarwa hondo chete, nekuti vanhu vese munyika vakarwa hondo. Topedza izvozvo, Wamonzora ngavarege kuda kutaura Germany vadya kutaura kuti vezanu PF iri kutenga vanhu vavo. Wamonzora vagara vari papeti yezanu PF. Iko zvinezvi vachinja futi vaakutorapa vachitera tsubosi vaakuisa futi ruwara rweyellow futi pauniformu yavo. Zvinhu zvavanoita Wamonzora ndokutendai mazviita baba chinokure.
Muzare masarira sikuona kamuonere wangu ini zvinhu zvakatadziwa nezanu PF. Triple C haingambozvitadzi, haimbozvitadzi. Ndo maonere angu ini. Zvinhu zvese zvakatadziwa nezano PS, Triple C haimbozvitadzi. Ndini Raymond Mutetwa, Pretoria.
Ndinotiwo I was a little bit of a
Nimenya yangu na huyo Simba Mavaza shamwari yangu hiyo uzeyo kuti zvamuri kutaura va Mavaza muchamanya rimwe ramasuva ku UK akusikure kuti zvamuri kuitira vamwe zvazvo kuti tiriposiya nastirakicha ina chakadero deno zvine basa reni yemu zvekuti kwai pambabha vanozvasadza ravo nechikamba imuka kwemudzidza renyama ngozva ine nyama kuzvekugwanesi vanoda nezvikamba zvino munokwana papi kuzoti mwari wakakutarirai vana Jonathan mwoyo vomunovona vogara mumabvokocho kunana Kenya kuvaimbotishungurudza asi ndovava kugara mudondo vana kasikuweravo ndovamwe venyu muzoti va rimwe ramazuva matafura achashanduka izvozvo muzvizive zvomunoti kwanzi tiriposi vanhu vari kuti tiri kurohwa nezano muroti kwai jombo rozorwa richizhamba ino ndi muchahoshamba kwete zvekuti jombo razorwa rikashamba sezvinotaura muchapinda zvenyu mumagumbeze nebhuti kuchipisa pekamu 2023 agasta chaona kuti zvinhu zvichanga zvichiitika ndini dokta nuna wenyu
sitafara namunzora kuti munzora chienda munzora chishauri kuchitaurira paivhini pastudio munzora vana uchipedzera nguva hatisi kuda kana kumbonzwa nezva kuti muonzora ichi muonzora zan ndoimisitiyo nhasi utaura kuti hanzi uyo akanga akachena zan 3 years back muonzora ndochii ichocho vanhu vakuru chokwadi kufara kuti hanzi takaisirwa marobots marobhotsi vana hanzi voenda kutripu yekuona marobhotsi ndosaka muchiona vanhu vaa vachifamba vasina bhutsu zvechokwadi ndizvozvi tazvionera izvi nokuti vakadzi vakukura vanotaura robhoti vamwe vacho vangu vachifara vanu tadya chicken ini tikadya nechingwa nemvura ndochii ichocho zvinonyadzisa ndamanjinjinjishavo vari kufara vari kuwedza hukuru uku aiwa tinongoti vashamisa takumirireo kuwedza uku muri kuenda kuna nabet bridge uchimbosvikaiwo nekuno kuwedza kwedu uku pana manjenjenje uku aiwa tafara nenyusi dzamunotipa aiwa tinotenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tisu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yedunhu reLagos muNigeria vabvuma kuti vanhu zana nevatatu vakafa vachitaridzira pamusoro peutsinyi hwemapurisa mugore ra2020 vachiti vanhu ava vachachengetwa muguva rimwe chete sezvo pasina hama dzavo dzakauya kuzovatora kuti tinovachengeta. Moto muzhinji mumasango eCanada iri kuramba ichibvira zvine mutsindo. Utsi hunobva mumoto uyu hwasvika kuAmerica nemune dzimwe nyika dzekuEurope. Moto iyi ndiyo yakaipisisa yati yaitika muCanada uye hazvisi kuratidza kuti ichadzimurwa nekukurumidza. Sezvo nguva yedu yapera topoterasa zvange zviri munhau dzanhasi. Varayiridzi vanoshora kupinda muzvikoro kuri kuitwa nemapato ezvematongo enyika vachikanganisa dzidzo dzevana vechikoro. Sangano reWomen's Action Group rinoti zvinogona kubudiswa padandemutande pamusoro pavo ndechimwe chezviri kutadzisa vechikadzi kukwidza musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.